Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi, uri musi wechipiri kukadzi 25, 2020. Makateerera kuStudio 7, nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisawo kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndini Raichoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane zvinhu zviviri zvataita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu kupenyika secondment tafamba zvakadii panyaya yekuita implement sustainable development goals.
Zimbabwe yozvirova dundundu mukuzadzisa kwainoti iri kuita zvirongwa zvebudiriro.
Kwaitika mvura yemafashamu akati wandei aparadza muzivanhu pakuwatiko guri makuseni vana vanokwanisa kuenda kuchikoro nemota dzasakwanisa kusvika ikoko.
Mafashamu emvura ovhiringa vanhu vakawanda mudhorobha reBindura.
Chokwadi chacho ndiri kuona sokuti pane chisosi chimwe chiri kuravisiwa kuti munhu anenge ari kudiwa nevanhu kana kuti vanhu vanenge vari kudiwa neruzhinji havasi kudiwa nevakuru vacho. Vanhu panika kuDemocratic Party, ndingati iyo Democratic Party yacho inenge isiri kufarira vanhu vari kudiwa nevanhu, vanhu vari kuhwina vanenge vasiriwo vari kuda kuti vadi vamiririre party yeDemocratic Party.
Sachigaro veZANPF muAmerica, muNorth America Province, vaRegis Charumbira vopawo maonero avo zviri kuitika mubato reDemocratic Party muno muAmerica. Nasi muchirongwa chemumhanzi tina Amara Brown naTitan vachiti mukoko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika muVictoria Falls nezuro manheru, uko vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wemazuva mana wechitanhatu weAfrican Regional Forum on Sustainable Development. Gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi vaPaul Mavhima vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti musangano uyu wakanangana nekutarisa budiriro iri kuitwa nenyika dzemuAfrica pasingaparadzwi kana kukanganiswa zviwanikwa zvenyika idzi.
Musangano uyu wakakosha zvikuru. Waunza Africa yese, all the 54 states dzauya. Pane zvinhu zviviri zvatichaita. Chokutanga ndechekutarisa kuona kuti isu senyika secondment tafamba zvakadii panyaya yekuita implement sustainable development goals. You know kuti target yedu i-2030. Saka tiri kuda kuona kuti padhekedhi irori riri kuuya re-2020 kusvika 2030, chii chatofanira kuita kuti timete target iyoyo. Saka tataka taita review tozotarisa kuona kuti chatingabatsirana nacho ndechipi. Tichitarisawo dzimwe nyika dziri kugona kuti vari kuzviita sei. Saka tiri mudiscussion iyoyo. One, to review where we are, and secondly, kuti tiite mastrategies kuti tikwanise kumita matarget edu ema-development goals iyaya.
Chii chamunotarisira kubva kumusangano uyu?
Chaita chiitiko chakanaka nepamusana pekuti Deputy Secretary General veUnited Nations vanonzi Amina Mohammed vakauya zvakare nevamwe mahigh level officials from the United Nations. Chaita kuti paite spotlight on Zimbabwe. So on that 54 African countries, then UN represented level ya Deputy Secretary General. Vakasvika pano pa Victoria Falls vakaenda kuhange National Park vakanoona basa rakanaka riri kuitwa neZimbabwe conservation. Yeah, mikati yetu nekutila nezunu zakaita se kuti mukane vanhu the conflict tirikutila nayo sei kuti tirikutila sei nenyaya ye climate change kushaikwa kwemvura nezunu zakadaro izwe national parks yetu. So ichi chinhu chakanaka zvikuru chaita spotlight muZimbabwe chaita kuti even vanhu vaone matourist assets atinawo muZimbabwe saka zvichaita kuti nyika izikanwe mupasi rose. Ndo zvatirikutarisira izvozvo
pari zvino. Iyo Zimbabwe chii chayakwanisa kuita nezve sustainable development goals?
Unoziva tanonoka tiri vanhu vanozikamwa muAfrica yese panyaya yezvinhu zvakaita setsvidzo uye panyaya yezveutano takaita maprimary health facilities kusvika kuma ward level tine mafacilities iyayo. Even patakanga tine masanctions takaramba tichiita invest in those areas which means kuti even though tisatasvika we are above a lot of other countries. Saka tiri vanhu vanoramba vachingotarisira kuona kuti chii chatingaita kuti tikwanise kusvika atinofanira kusvika maSDGs yayo nevision 2030 yedu but again chikaitiwa as well agenda 2063 ya Africa.
Avo vanga vari gurukota remabasa nevashandi vaPaul Mavhima vachitaura vari parunhare vari kuVictoria Falls naTanonoka Wande weStudio 7. Mvura yakawanda yakanaya mubindura nezuro inonzi yakaita mafashamu akazopinda mudzimba achiparadza midziyo yakasiyana-siyana. Kanzura weward 10 uye vari mutevedzeri wameya webhindura vanobedi dokotera vanoti kanzuro yavo ichishanda pamwe chete nemapurisa ezeta rapi necivil protection unit vachiri kuongorora kuti zvinhu zvakakanganiswa nemvura zvakawanda zvakadii uye kuti vanhu vangani vakawirwa nedambudziko iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi chevedzonga kwaitika mvura yemafashamu akati wandei aparadza mudziyo yevanhu muzimba kuward 4 zvekuti makuseni vana vanokwanisa kuenda kuchikoro nemota dzasakwanisa kusvika ikoko.
Chii chakonzera kuti mvura inge ichiita mafashamu aya kana kuungana kwatonzwa kuti yajenga zvakanyanya?
Kwayajengwa kunosangana nemadrainage yedu drainage system yedu iri puwa imwe yacho ndiyo zvinhu zvakonzeresa kuti mvura ijenge mudzimba dzevanhu.
Tirikunzwawo kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yavo yakawanda pamusoro pedambudziko irori matanha apa munozotorawo sekanzuro.
Ya, ichokwadi ichocho kuti vanhu varasikirwa nemidziyo yakawanda nekuda kwedambudziko remafashama esika but sekanzuro kwafambwa nemapurisa ezrp nevecivil protection unit vachidedzera kuti vaone vase kuti vanhu vaparadzirwa nemidziyo vakawanda zvakadini. Apa tisati tane figa yekuziva kuti vangani vaparadzirwa nemvura zvavo.
Saka kanzuro yenyu yatora here matanho ekuvhura migero inofanira kunge ichirasa mvura iyo iri kunzi yanga yavhara?
Yanga yasangana kubva kudhara kugadzira madrainage wavo but inosangana nedambudziko rokuti hachina maAT moving equipment akakwana. Hurumende yachiripa mari inokwana yedevolution fund yayo ikwanise kugadzira zvinhu zvakaita zvemabridge nemadrainage.
Kanzuro yenyu vadhokotera iri kupomerwawo mhosva yekupa vanhu mastendi munzvimbo dzinenge madafana kana mawetlands. Izvi zvinozoita kuti kwakangoita mvura mvura inge ichijenga munzvimbo idzodzo. Munoti
nzvimbo yakadaro inzvimbo inonzi Garikai iyo yanga yambovakwa nehurumende ichida kuti ine vanhu vangambopfanyirwa dzimba mukire memuramba tsina. Saka vanhu vava vakazvipa dzimba vega chizvivakira kunzvimbo dzakafanirwe. Nzvimbo dzekanzuro vamwe vakavakira makuva vamwe vakavakira zvikoro. Saka ndodanhu vatinotora kuti dzimba dzakadaro idzodzo tipuhwe magwaro kubva kupwanya dzimba dzakadaro.
Munozowana kwekuendesa vanhu ivavo here kana makava mapwanya mavagere izvozvo?
Ndo zvimwe zvatinyisa izvozvo but nzvimbo dzavakavakira dzacho inzvimbo dzechikoro dzimwe ndedzemakuva vari sekanzuro tichizama nepatinogona kuti vachabvira pokuenda.
Mune kanzuro iri kushandawo zvakadii munyaya dzekufambisa mabasa? Tichiona kuti makanzuro akawanda ari kuchema nenyaya dzekushayiwa mari.
Ichocho jonga kuti mari iri kushayika sekanzuro yedu mari haina iri kutambudzikawo nekuda kwokuti vanhu vagari havasi kubhadhara mari yevachisevhisi yedu iyi haisvika zvakanaka nenyaya kuti vazhinji vaenda kumabasa havasi kushanda netandwa yavanikwa mari igusiudi yakaita sana zandi federbeka vazhinji veko vakadzimba mabasa yasara nanhashoma saka
matanho apa hamuri kutorawo yekuti munge muchirikavha mari dzenyu kana zvikwerete zvine vagari?
pare zvino tikumbo taura nevabereki mawadzi edu makanzera akuita musangano nemaresidensi emawadzi mavemomo kuti vakurudzire kuti vabhadhare mari tichivapawo bhonasi yekuti vakabhadhara vakakiriya spread zvavo tichivapawo mudzisini kana mumwe chete kuti vasabhadhara.
Avo vanga vari mutevedzeri wameya webhindura vaNobert Dhokotera vachitaura vari parunhare vari kubhindura kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kunyange hazvo bhanga guru renyika richiti urongwa hwenyika hwekuzvirumura kubva mukushandisa dhora rekuAmerica huri kufamba zvakanaka, veruzhinji vanoti vari kutenga zvinhu nemari yekunze kwenyika kana kuti nechikero chakafanana nedhora rekuAmerica, izvo zviri kuita kuti vaomerwe neupenyu hwavo. Kuti tinzwe zvizhinji, regai tinzwe nyaya ina Rutendo Mawere.
Munyika maita kusawirirana panyaya yekuti dhora remunyika rakatanga kushandiswa zvegore rapera riri kushanda here kana kuti kwete. Vachitaura kukuwadzana mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati painge pasina chekuita kunze kwokushandisa mari yemunyika. Mashoko aya ari kutsinhirwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangudya. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti zviri kuratidza pachena kuti Zimbabwe yakundikana kurega zvachose kushandisa dhora remunyika chete, sezvo pachine vamwe vari kushandisa mari yekunze kusanganisirawo iyo hurumende yacho. Vanotiwo vanhu havana chivimbo nedhora remunyika.
Muekonomi mamusati mava neconfidence nekugadzikana kuti vanhu vange vachikwanisa kugashira kana kutambira mazimudhora, nekuti kugashirwa kwemari hunge paine chekutangisisa, paine stability, hunge vanhu vaine confidence netrust nemari iyoyo, hungewo zvakare paine production inoita kuti mari iyoyo inge ichiwane stability kana kuti inge ichikwanisa kusupportwa. Nekuti chinosapota mari inyaya yeconfidence, zvinhu zviviri, confidence nenyaya yeproduction. Saka zvinhu zviviri izvozvo zvakashayikwa, mari inoluza value sekuluza value kwatiri kuona kukuitwa nemaZimbabwe dollar.
Mashoko aya anotsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada avo vanotiwo kunyange hazvo mutemo uchiti vanhu vasashandise mari yekunze hakuna ari kuzviteerera.
Vanhu vari kuchajana nemayusa kana kasakuchajana nemayusa directly anongoita index to parallel market rate okupa invoice yeRTGS but in effect inenge iri US dollar yavabhadhara. So that's not de-dollarization, that is a re-dollarization.
Mumwe mugaro muHarare vaIsaiah Chimombe vanoti vanokatyamadzwa zvikuru nemashoko aGovernor Mangudya ekuti nyika iri mugwara mukubuda kubva mukushandisa mari yekunze. VaChimombe vanoti vanhu vari kutengesa zvinhu nemari yekunze uye vanotengesa nemadhora emuno vari kuisa mitengo yavo zvichienderana nedhora rekuAmerica.
Vanhu muno muZimbabwe vari kushandisa maforex, maUS dollar nemarand. Kana ukada unotenga chinechi zvinenge zviri priced nemaUS dollar kana kuti nemarand, kana kuti equivalent yeblack market yemaUS dollar iwawo. Fanika kana uchida kutenga huku inogona kunzi $5 US dollar, kana iwo uchida kutotenga une mari yemunwe vanongotitewo times 28 times 30 rate yeblack market yemaUS dollar acho.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari yekunze muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika rashaya simba zvakanyanyisa. Asi gore rapera hurumende yakadzorera dhora remunyika. Asi Zimbabwe handiyo chete nyika yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nekuda kwoupfumi hwainge hwaenda kumawere. Dzimwe nyika dzakaita izvi dzinosanganisira Cambodia, Bolivia, Vietnam, Peru, El Salvador, Chile, Israel, Poland neGeorgia. Asi panyika dzose idzi hapana yati yabudirira kudzokera kumari yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombo tarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau The Chronicle rinoti mutengo wechingwa wakwira kekutanga gore rino nezvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana kubva pamadhora gumi nemasere kusvika pamadhora makumi maviri nerimwe chete. Kukwira kwemutengo uku kunonzi kwakatanga mukupera kwesvondo. Bepa nhau The Herald rinoti paramende yaudza mapurisa kuti auye kudare iri nasachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa masarara kuitira kuti vamiswe pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekurima vachitsanangurira kuti sangano ravo rakashandisa sei mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuamerica iyo yaifanirwa kutenga gorosu rekunze kwenyika uye kugadzirisa matura eGrain Marketing Board. Komiti yekurima iyi ina vajustice mayor wadya jena veZANPF sachigaro vayo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekunyombana kana kutuka vamwe.
Kwazuva vateereri nevashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Chitombo, ndiri kuno kwaZulu-Natal kuDurban. Ini ndinoda kutaurawo nenyaya iri kuitika kumusha kwedu uko kuZimbabwe. Hakuna kana chinhu chimwe chete zvacho chinobatika chiri kuendeka kuZimbabwe. Hapana kana chatiri kuona chiri kumbofamba. Hurumende yavamunangagwa hapana chinhu chaitiburitsira chatinoona nemaziso. Ini chikuru chandinotokumbirawo ndechekuti taikumbirisawo vachamisa nehurumende yavamunangagwa havataurirane nyika iende mberi, nokuti hapana chinhu chiri kuendera mberi. ZANPF yatadza zvinhu. ZANPF hapana chinhu chimwe chete chairi kuburitsa. Ndiri kukumbirisa yambo kuti hei, kana vanyari Mwari ngavabatsire nyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe yatambura haiti, asi kutambudzwa kwayo yatambudzwa nemunhu umwe chete, tambudzwa nevanhu veZANPF navamunangagwa. Ndatenda hangu.
Mamuka seko pa Studio 7. Ini ndinoitwa Alice Martin Njanji, ndiri kuno South Africa muKroppersdal. Ndine chikumbiro chandinacho, ndokumbirawo pastor wamushava naye svondo rineri. Ndokumbirawo mumabvunzo panhaurwa yekuti koseko mapastor mazhinji kuchechi kwavo vachichemera kuda vanhu vakawanda astereke. Ende tiri kuzviona kuno zvakutonesa astereke, nenyaya kuti kana ukaenda pamuprofita uchida kubatsirwa, especially ava vemasowa vanozviti vana madzibaba, ukaenda kwavari uchida kubatsirwa vanokuudza problem, vokona kutokuudza kana rufu chaigoto kuti mwana wako anogona kutofa pasina kana 5 months. Saka zvinoda kuti urambe uchiuya kuchechi. Apa vanenge vachichemera kuda vanhu vakawanda kuchechi. Ende tinenge takuvaona futi vakungotaura vakungoitira nagodo vega vega kuti uyo uyo vanhu vake vashoma, ini vangu vakawanda chechi. Saka tinenge takufungidzira kuti zvimwe zvavanenge vachikuudza maproblem kuti anozvoda kuti urambe uchiuya kuchechi ka zvimwe tokuona kuti zvinosvika pamwe dzanhema vanoda kuti kuchechi kwakungowanda vanhu. Saka zvinhu zvakaita saizvo zvoga zvakutipedza moyo. Kana ndiri seni kuchechi kwacho handichatoendi, ndakutoregedza kuti anova vanhu ava vanenge vari kuda umambo hwepano pasi, but denge vanhu ava havana zvinhu zvatosuri pamwe vakutoshandisa mushonga kuprofita kwacho. Saka ndokumbirawo pasa wamuchava naye svondo rineri, mubvunze panhaurwa iyoyo kuti ko chii chinokonzera kuti vanhu vachemere kuda vanhu vakawanda asiri kuchechi kwavo.
Pastudio 7 apo zitandoitwa munyewende, ndiri muchiredzumo. Ini ndaitwo ndimbotaura pamusoro pemabudisiro amuri kuita chirongwa chezvinofungwa nevarimwe vateereri. Nguva yose ndinenge ndichiteerera chirongwa ichochi, ndakazoona kuti muri bias nemuvashandi veStudio 7 pakubudisa kwamunoita zvinofungwa nevamwe vateereri. Kana ndikatarisa, ndinofungidzira kuti kuda munenge muchinyanya kutaura zvinofungwa nevamwe vateereri maringe nenyika yedu yeZimbabwe, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe hazvina basa hazvo kuti zviri kune dzimwe nyika kana kuti zviri mukati menyika. Asi chikurukuru ndaifunga kuti komaidivo kunyanya kumbotorawo vamwe vanhu vari mukati menyika yeZimbabwe muchinzwawo zvavanotaurawo maererano nezvavanofunga, nekuti vari pagiraundi vari kuona chezvizvo zviri kuitika munyika. Ingava nzara ndivo vari kusangana nayo, uye vari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzimwe dzakatonyanya kushungurudzwa nenzara. Dzingava zvematongo enyika, varimo mukati menyika, ndivo vakatarisana nazvo. zinga zvirwere kunga kushayikwa kwemishonga muzvipatara kushayikwa kumvura mumaguta zvese zvinotozikanwa nevanhu varimo imomo kosei munhau dzenyu dzichingoda kuti mabata munhu ari muSouth Africa mabata munhu ari muCape Town mabata munhu ari Johannesburg mabata munhu ari muMpumalanga mabata munhu ari Botswana munoregerei kumbotoravo vazvizvarwa zvirimo mukati menyika tirimo isusu tirimo nanhasi tirimo tichiona zvese zviri kuitika munyika zvese tirimo asi izvezvi kana tikati takanda maaudios iwawa hamumaerenge imomo munongoda vanhu vari kusouth africa munongoda vanhu vari kunze kwenyika uko vanotoriraya nesecond hand information makamboita seiko vanhu vestudio 7 mamumbochinji maitiro enyu makaita seiko ko mukatoriwo vanhu vari mukati menyika munoshuva kuti vanokuudzai nyaya dzisidzo here zvatiri isiwani tiri kutozvionera padundundu setu nzvimbo yarova dapi kosei muchisingaplay maaudio yedu he aiwa 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 kana muchiti mune zvimwe zvirongwa zvatinofarirawo kuti mutiakomodhetewo tichiexpressa own views ka itaiwo kuti tinzwikewo vedu wei because ka hatisi kuda kuita sokuti imomo mune vanhu venyu vamunenge magara makatofonera sokutoti iwe tichazoda kuti utaure zvakati iwe tichazokuti zvakati aa imo muri nhepfenyuro inofarira kugutsa ruzhinji handiti saka nyaya dzenyu idzi ngadzenyayawo dzinobatamo zvikurukuru isu tiri pagraundi tichikuudzai zviri kuitika munomo
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi nei nechekuita nesu kuno kustudio 7 tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kanawo munyika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika makumi maviri ezvuru varangarira mutambi webasketball akaita mukurumbira muAmerica Kobe Bryant nemwanasikana wake Gianna avo vakafa mutsaona yechikopokopo musi wa26 ndira. Kobe Bryant akapinda muchikwata cheLos Angeles Lakers achibva kuhigh school muna 1996 akatambira chikwata ichi kwemakore makumi maviri. Coronavirus iri kuvhiringa upenyu hwevanhu muIran sezvo vanhu vari kuomerwa nekushaya mishonga uye minamato inofanirwa kunge ichiitwa munyika iyi iri kukanzurwa pachityirwa kupararira kwechirwere ichi. Vanhu vafa necoronavirus muIran vasvika pagumi nevaviri uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vava makumi matanhatu nemumwe chete. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muAmerica svondo rinouya musi wechipiri zuva rinozivikanwa nerekuti Super Tuesday apo matunhu gumi nemana achange achiita sarudzo dzekutsvaga anomirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica. Sachigaro veZANUPF mudunhu reNorth America Province vaRegist Charumbira vanoti zviri kuitika mubato iri zviri kuratidza kuti vanhu vari kudiwa neveruzhinji kuti vakunde handivo vari kudiwa nevakuru vakuru vemubato reDemocratic Party.
Maonero andiri kuita inini paDemocratic Party ndiri kuona sokuti maonero angu chokwadi chacho ndiri kuona sokuti pane chisotsi chimwe chiri kuda kuitiwa kuti munhu anenge ari kudiwa nevanhu kana kuti vanhu vanenge vari kudiwa neruzhinji havasi kudiwa nevakuru vacho vanhu fanika kuDemocratic Party ndingati iyo Democratic Party yacho inenge isiri kufarira vanhu vari kudiwa nevanhu vanhu vari kuhwina vanenge vasirivo vari kuda kuti vadi vamiririre pati yeDemocratic Party.
Sei muri kudaro vacharumbira?
Ndinodero nokuti ndakaona kana kuti mukatarisa paIowa paya history yeAmerica pamaelections kuIowa ndiko kunotanga kuverengwa maelections usually maelections ekuIowa anofanira kubuda at least an hour or so after vanhu vakasta mabalot avo but haana kukwanisa kubuda ndio after maybe about a couple of days and ndiri kuona sokuti uyu anonzi Pete Buttigieg uya vanenge vakanga vazviona kuti ndiye ahwina sokuti maybe pane zvimwe zvavasiri kuwirirana nazvo nemaererano nokuti iye ange achiri achihwina sitiro rekuIowa. Saka zvinenge zvakanetsa vakapedzisira vakuti pane paita technical error of which a lot of people don't believe kuti panga pane technical error really. Then tikatarisa futi iko zvinezvi Bernie Sanders anenge ari kudiwa nevanhu but vari kumuti munhu anoita zvesocialism. Saka asi havasi kuona kuti ruzhinji kuri kwakucha associate America nesocialism nokuti vari kutarisa kuti zvinobatsira ndezvipi. But I think vakuru vacho veDemocratic Party vanenge vasingadi futi kuti vanhu vange vachitorwa naSanders. Ndo maonero andokusvika.
Muri kuona here zviri kuitika mubato iri zvichizadzisa kodzero dzemuvhoti nemuvhoteri?
Ndiri kuona sokuti at this point in time kana tichitarisa zvedu kana tikatarisa panguva ma election izvenaya Hillary Clinton kana Obama ayayo, tiri kuona kuti vanhu veDemocratic Party, especially Democratic Party yatarine zvayo, vanenge vakanga vakasununguka kuvhota nokuvhotera munhu avanoda. Asi nguva ino I think handisi kuona vanhu veDemocratic Party vakasununguka kunge vachinzi vavhotere munhu wavanoda kuti munhu wavanoda vahwine. I think havana kusununguka.
Ndezvipi zvingadzidzike nemapato ekuZimbabwe kusanganisira bato renyi reZANU-PF pamafambisirwo esarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa muAmerica?
Tatingadzidza pane zviri kuitwa kuAmerica Zimbabweans, politics in Zimbabwe, especially kana kuZANU-PF kana kuri kuMDC. Tiri kuona sokuti isi kuZANU-PF takambeitavo dambudziko iroro kumasvingo. Pakaita maprimary adhane ushumba na Ezra Chadamira vamugabe vachiripo, maelection acho akahwinwa naDaniel Shumba. Asi vanhu vakavhota vakati isi hatina kuvhotera Daniel Shumba, takavhotera Ezra Chadamira. Maelection akakolewa back, Daniel Shumba akahiwa twice. Noreva kuti vanhu vakanga vachida kuti Ezra Chadamira ahwine, asi vari kumusoro vakanga vasingadi zvaEzra Chadamira. Ende kazhinji kazhinji zvinoitika nokuti vari kumusoro vanenge vaona kuti uyu munhu uyu ari kuassociata himself nemapato api kana kuti nevanhu vapi.
Tiri kuona kuti veDemocratic Party vari kuita zvesarudzo dzavo uko Republican Party vachiitawo zvavo pasina mhirizhonga iri kuitika pakati pemapato anopikisana ari maviri aya. Zvii zvingaitwe kumusha kuitira kuti vanhu vasange vachirwisana mune zvematongerwo enyika?
Okay, thank you very much. Ndichitarisa ma elections adarika a 2018 pakasarudzwa Comrade Mnangagwa kuti vapinde pachigaro chokutungamirira nyika chapamusoro, tinoona kana kuti vakauyavo veEuropean Union, I think United States yanga iripovo, neAU neSADC vari kutaura ivo kuti panga pasina mhirizhonga. This was ndo yanga iri election yokutanga yakarekodhewa non-violent. Kureva kuti vanhu vakaregwa vachivhotera munhu avanoda. Pane zvakazoitika zvazvo after, but izvo zvanga zvisinei, zvanga zvava zvimwe zvazvo. Asi kuti vanhu kunovhota, vanhu vanonzi vakaenda kunovhota freely, vakakasira vakavhotera vanhu vavanga vachida freely, but pakazoita hapo mhirizhonga isinei nezvakaitika nguva yekuvhota. Saka I think kuti chinhu chinodiwa ndechokuti kana vanhu vachinovhota vanofanira kuregwa vachinovhotera munhu avanoda, then marizalti overengwa zvakanaka, munhu unenge ahwina anenge achidiwa nevanhu anaunzwa ohwina iyeye munhu iyeye nokuti ndiye unenge avhotemwa nevanhu.
Avo vanga vari sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira vaitaura vari parunhare vari kuAlberta kuCanada uko. Muchirongwa chemimhanzi nhasi tina Amara Brown naTitan vachiti Mukoko. Mukoko mumanzi waAmara Brown naTitan uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yezvirova dundundu mukuzadzisa kwainoti iri kuita zvirongwa zvebudiriro. Mafashanu emvura ovhiringa vagari vakawanda mudhorobha reBindura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai netu zvakare manheru anhasi. Kana mchida kutitumira tsamba mboja, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuonekai mangwanani ano nemufaro. Ndini Rachel Oto ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imi na Chris Gande achikupai nhau dzendebele. Soku isika tisen